Vamwe vatori venhau vanoti vari kushungurudzwa nemapurisa nemasoja zvavanoti zvave kukonzera kuti vatadze kuita basa ravo zvakanaka. Mumwe mutori wenhau Mary Taruvinga uyo anoshandira kambani yenewzimbabwe.com anoti ashungurudzwa nemasoja nemapurisa nhasi paanga achiita basa rake.
Ndaona kuti ndanga ndakutoneswa paya paya ndakutoshungurudzwa nepandazofona futi kechitu akati mira ipapo vari kuita zvokubatsira. Then wabva watanga unditi zvoni unofunga kuti nyati acho yazokununura panapa manje uchaswera wakamira panapa wakamirira nyati wako ei. If you think kuti ane simba haana simba ranaro togona tofonera vanhu vari pamusoro pake. Because hatina kumira panapa nekuda kwiri tamirawo panapa because tapiwa mutemo wokuti hapana munhu ari kupinda mutaundi chero midia chero chii hapana munhu ari kufanira kupinda mutaundi nhasi.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Charles Chidhakwa atiwo akarohwa nemapurisa nezuro ari pabasa.
Asi musati maenda chitombouyai mumboita mapress ups nemafront jump pano kuratidza kuti munofarira nyika yenyu. Ndobva vatotanga kutotishungurudza ipapo kwealmost 45 minutes tichingoripo ipapo takapakiswa ipapo. Tapedza vakabva vazoti tichiendai. Asi musati maenda toda kuti munoudza vamwe venyu kuti hakusi kubvumidzwa kufamba saka tira kurovai shamu natunatui dzake dzake kuitira kuti muzive kuti munofanira kugara kumba. Vakabva tatorohwa nemashama vakanga vakabata asiri mabatani stick but zvimwe zvitambo zvazvakamonewa monewa so zvine mapfundo pfundo zvazvakabatwa nevakomana vemasoja vanga varipo ipapo. Tikabva tatorohwa ini ndakarohwa dzangu 5 driver wanga akarohwawo dzake 3 tikabva taendeswa tikabva tadzosirwa kudzimba.
Zvichakadai mumwe mutori wenhau anoshandira bepa nhau rekumasvingo Retail Zim Boniface Gumbwanda anonzi ambochengetedzwa nemapurisa ekuchiredzi nhasi mushure mekushanyira chipatara cheko achitevera nyaya ine chekuita nemunhu anonzi afa ikoko achifungidzirwa kuti anga aine chirwere checovid-19. Gumbwanda azosiyiwa nemapurisa asina mhosva yaapomerwa. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo kutinzwe kuti chanyatsokonzera kuti munhu uyu afe chii. Zvinonziwo mutori wenhau webepanhau reherald kumasvingo George Maponga amboshungurudzwa kwechinguvana nemapurisa anga akavhara mugwagwa mumasvingo makare asi azoregedzwa zvake achienda. Kushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa vatori venhau kwashorwa nemukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa vatavani mwoyo.
Isemisa Zimbabwe tichiona kuramba kubunyingizwa kuchikwira tatora matanho ekuenda kumatare dzimhosva dare rehigh court kwatirandotaura nhunha dzedu tichiti tokumbirawo dare ritipe rwaro runoratidza kuti mapurisa nemasoja haabvumirwi kuramba achimbunyikidza vatapi venhau especially munguva yavari ino yekutorwa kwemashoko nekufambiswa kwawo mukurwisa denda riri pakati pedu recoronavirus.
Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa akawirirana nebazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko kuti vatori venhau vane zvitikinyani havafaniri kurambidzwa kuita basa ravo. Vanyati vatiwo vatori venhau vanofanira kuita zvinhu zvine hunhu panguva yavanenge vari pabasa zvisingazoita kuti vanetsane nemapurisa.
Isusu semapurisa takatasave public relations tikatotaurira macommanders edu kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Chimwe chiri kuitwa ndechekutizvo vaese vane makadzi avo ari kufamba zvakanaka asi tine dambudziko rekuti vatori venhau tozova nebasa ravo ravari kuita vati vamwe vacho nonga vadziviwo kuti vanofanira kunge vachiteedzera maethics ejournalism vachiita zvinhu zviri pamutemo.
Vanyati vati mapurisa nevatori venhau vanofanira kuve neukama hwakanaka kuitira kuti basa ravo rifambe zvakanaka. Vatiwo nhasi vatanga kushanda nemauto kuvhara migwagwa sezvo veruzhinji vanga vasiri kuda kutevedzera zvakatarwa nehurumende kuti vagare kudzimba.
Ndofunga maona zuva ranhasi kuti vechiuto nevemapurisa vabatana kuona kuti vanhu vanotedzera mutemo yakaiswa nehurumende kuti tirwisane nechirwere checovid-19. Pari zvino izvi kwasungwa vanhu vanoitwa ivo 3,687. Vese vasungwa ivavavo vanga vachisanganisira vanhu vanga vachida kuita zvehwahwa, vanhu vanga vachivhura mabhizinesi vasina maexemptions, vanhu vanga vachingofamba pese pese nedzimotikari. Ndo saka tiri kuti isusu vanhu ngavagare kudzimba kuti tichengetedze utano, tichengetedze maZimbabweans apo tiri kurwisana nechirwere checovid-19.
Zvichakadai, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakaburitsawo mashoko ekuti harisi kufara nemabatiro ari kuitwa vanhu nemapurisa nemauto, uye sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nezoro rakakwidza kumatare nyaya yemumwe mudzimai wekukaroi, amai Lucia Masvondo, avo vanoti vakarumiswa nembwa nemapurisa aiedza kuti vanhu vatevedzere zvakatarwa nemutungamiriri wenyika kuti zviitwe panguva iyo nyika yakavharwa nepamusana pechirwere checoronavirus. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwawo kuburitsa mashoko manhero ano ekuti ndeapi mamwe matanho avachatora sehurumende pamusoro pechirwere ichi, icho chauraya vanhu vatatu munyika pari zvino, uye chaurayawo vanhu vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.